very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 13th, 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight, we are discussing the hearing by the United States Congressional Committee on Foreign Relations on Zimbabwe.
Three members of the MDC Alliance, Tendai Biti, leader of the People's Democratic Party, Nelson Chamisa of the MDCT, and Jacob Ngaruvume, leader of Transform Zimbabwe, appeared before the committee and testified.
Human rights lawyer Dewama Vinga and journalist Peter Godwin also testified.
The issue that has egged many is the imposition of sanctions that Mavinga said should stay in place until there are electoral reforms and other human rights related issues.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Ngokuhamba izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo esiliphalo namaviki wonke ngolwesithathu uhlelo Diaspora Forum, lapho ke esixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, kodwa ke lani elihlala khona eZimbabwe lilakho ukuthi lisithinte, sixoxe ke sisemoyeni. Njengalamhlanje ke lapha sixoxa ngodaba olwenzakale izolo khona lapha kwele Melika, lapho amalunga umanyano we-MDC Alliance abe phambi kwekomiti yedale le-Senate elakhona pha kwele Melika, lapho kade bekhuluma ngodaba lweZimbabwe besitshengisela bona ukuthi kuyini osekwenzakele njalo kuyini abafuna kwenzakale. Bekulo mnumzana Jacob Ngarivume we-Transform Zimbabwe, lo mnumzana Nelson Chamisa we-MDCT, kunye lo mnumzana Tendai Biti owebandla le-People's Democratic Party. Ngaphandle kwabona labo abathathu, bakhona njalo abanye abangasoba amabandla ezombusazwe. Bekulo mnumzana Peter Godwin, intatheli zindaba yeZimbabwe. Kuzoba lo mnumzana Dewa Mavinga olwela ilungelo loluntu, laye ube ngomunye okhulume ngodaba lweZimbabwe uluphethe kabanzi umnumzana Mavinga. Jonga
ungu wadiwa watereri ne watariri, nyaya tiri kutarisa nasi ndeye urukuru yakaitwa nezuro pa dare re Senate muno mu America, pa komiti yaitungamirwa kana kuti dare raikokerwa ne komiti ye Senate inoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika. Tinoona kuti kwakuine vanhu vakapinda pamberi papo vachipupura pamberi pekomiti, vanokwana kuita vana. Wekutanga vari amai Sullivan vanove vemuno muAmerica, vachi vari mutevedzeri wemunyori anoona nezveAfrica. Kuuya vatendai Biti vakataura vakamirira MDC Alliance, asi vaBiti tinozva ndo vanotungamira bato rePDP. Kuuya vadhiwa Mavinga igweta rinorwira kodzero dzevanhu, vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica, pamwe chetewo naPeter Godwin mutori wenhau ari muno muAmerica asi ari chizvarwa cheZimbabwe. Nyaya yanga iriko yaikurukurwa yanga iri yekutarisa remangwana reZimbabwe. Ndo patinonzwawo kuti vakanga varimo imomo vakapupura ivava vakataurawo maonero avanoita nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Asi nyaya hombe yanga iri yekuti zvirango zvoitwa sei patinoonawo vachipa pfungwa dzavo vadhewa mavhinga vakata nyaya yezvirango dai yazotariswa nezvazvo kana zvinhu zvichinge zvagadziriswa muZimbabwe zvinenge zvakatsinirwawo navabita asi vachikurudzira hurumende yeAmerica kuti aiwa ngairambe yakanyeonetsa mwoyo wayo nekubatsira kwainoita vana veZimbabwe zvimwe zvichizotariswa. Takanzwawo Peter Godwin achipawo pfungwa yekuti komadii kumbosimudzawo zvirango izvi kumbozvibvisa kwemwedzi minomwe mumboonawo zvinhu zvinoita sei sezvo hurumende iripo iri hurumende itsva. Asi mashoko aya asimudza mutauro wakakura kwazvo pasocial media pamadande mutande Chris patonzovano vana veZimbabwe vari kuipawo maonero akasiyana siyana pamusoro penyaya iyoyo zvikuru nyaya yezvirango.
Yebo chonga, sizwile sivile abanengi ku social media lapha bangani bayakhalakhala kodwa chonga what we have seen is that most of the people who are commenting didn't actually listen to the full context of the hearing, mm-hmm. which makes it a bit, you know, unfair, especially for the MTC Alliance. Mm-hmm. What do you think?
Well, I've noticed that out of these arguments, Chris, some are saying they listened throughout the whole hearing, which means that they were up to date with what was happening there. And then some were asking what really transpired. Maybe then they would correct themselves, they would correct themselves after making some arguments. Then they said, oh, okay, that's what happened. But the main or the major thing that I've noticed is people are not happy with whatever transpired at the Congress. And we tried to bring in one of the people who was at the U.S. hearing so that at least he may clarify the, what happened. So we're just hoping that we'll get Mr. Dewa Mavhinga here.
He sure has a lot to explain because he is the one that really put the issue across, the issue of sanctions. Of course, like you mentioned earlier on, Peter Godwin also, he actually called for the suspension of the sanctions. Anyway, Chonga, let's go to our first guest, Dr. Nkululeko Smanda from Huddersfield University in London. Welcome to the show.
Thank you for having me.
Yes, sir. Dr. Smanda, my first question is, what's your take on this, the hearing that took place yesterday? Because from what we have heard and read, it looks like most people are saying this was a wrong move. Why didn't the MDC Alliance tell the Americans that we can't say anything now about the new government because it has only been power for just a couple of weeks? What's your take?
I think that I've seen these arguments. I've heard people say that as well. I think that what is essential and what is important is for us to really understand the case for sanctions. The sanctions that the MDC Alliance was talking about, and that the Human Rights Watch was talking about yesterday at the hearing, aren't sanctions that are going into place now. They are sanctions that were already in place as a result of particular things that the government of ZANU-PF had been doing throughout the last few decades, and that those things had to be righted in order for those sanctions to be removed. And this gentleman went into that hearing under conditions where we still have a ZANU-PF government, albeit with a new president, who hasn't taken particular actions and who has come into power through a quasi or a military coup. And for that reason, the concerns for human rights and for electoral irregularities going into the next election are very high. And that the conditions under which they were giving that testimony to the U.S. Senate were such that they needed to firstly be cautious not to shoot themselves in the foot by asserting that they know for sure. I think the fact that the government is said to be new, the new old government is said to be new, simply means that they could not be certain, they cannot be sure about its intentions and what it is going to do with regards to human rights and with regards to electoral electoral laws and electoral processes. So I think that they took a necessary and appropriate precaution to say that they couldn't answer the question as to whether sanctions are ready to be removed or not. And they emphasized the fact that that question will be answered.
Dr. Svanda, can I hold you just right there? We'll come back to you because we have Mr. Dewa Mavinga, who testified yesterday, and since he's got just 10 minutes with us, so we'll give him that chance and then we'll come back to you. Sorry about that. Mr. Mavinga, welcome to the show.
Thank you so much for having me on the show. Thank you.
Yes, Mr. Mavinga, there has been a lot of dust that is that your testimony has created in Zimbabwe. I'm sure you are aware of that. People are saying all sorts of things about your testimony. Can you respond?
Yes. The focus of my testimony was to say that the key benchmark for Zimbabwe is for the Mnangagwa administration to deliver in 2018 a democratic, free and fair election and to ensure that the military return to the barracks. So I am saying that there is need to focus on that as the basis for moving forward with the international community and not a military takeover. Because what we have now is a military takeover that should mainly facilitate a roadmap to free and fair elections.
Mm-hmm. Yes, but what do you make of the negative sentiments that have been coming from, especially from Zimbabwe?
I think this is coming from mainly propaganda and a misrepresentation of my views. I did not, on behalf of Human Rights Watch, call for sanctions. What I called for is a roadmap to democratic elections and for the political neutrality of the security forces. We cannot have soldiers policing on the streets. We need a firm civilian authority that comes out of democratic, free and fair elections. And no way do I call for sanctions, but insist that we need urgent reforms that deliver democratic elections for Zimbabwe to move on.
Vamavinga, ndinoziva kuti muri kumhanya ndingokanda mvunzo nechivanhu kana nechizezuru kuti pari kubvunza papfumbuka guru apa zvichitevera kupupura kwamakaita kudare Congress uku. Vamwe vari kuti makakurudzira kuti paiswe zvirango. Vamwe vari kuti aiwa makati zviripo zvirambe zviripo. Jekesai Vamavinga.
Chekutanga ndinoti kwete, handina kukumbira kana kukurudzira zvirango zvoupfumi, asi ndakataura pachena kuti iko zvino zvakakosha zvinofanira kuitwa nehurumende yavamunangagwa kugadzira nekukurumidza hwaro hwekuti vana veZimbabwe vapinde musaruso dzakachena dzisina mhirizhonga dzine runyararo, uyezve kuti mauto abude mune zvematongerwo enyika. Kana tichinge tapinda musarudzo idzodzo, ndakakurudzira chose pakutaura kwangu kudare reCongress rekuAmerica kuti ipapo panodiwa kuti vanhu vachitsigira, America ichitsigira nezvemari nezvimwe zvakadero, hurumende inobuda musarudzo dzakachena, nekuti iko zvino nyaya yemauto iri kukonzera mhirizhonga. Zvinokosha kuti mauto abude nezvematongerwo enyika, abude mumigwagwa, tipinde pachikamu chekodzero chesarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga.
Asi panguva yamunenge makamirira sarudzo dzakachena idzodzo, Vamavinga, tinoona kuti dziri pamwe mwedzi minomwe kana misere, zvii zvamuroda kuti zvinge zvichiitwa panyaya yezvirango panguva iyo yamunenge makamirira kuti sarudzo dzizoitwa?
Chikuru chinofanira kuitwa iko zvino takamirira kuti sarudzo dziitwe ndechekuti hurumende yavamunangagwa ipinze nekukurumidza zvakati wandei zvinovatudza mamiriro ekunze, zvinokurudzira kuti mauto asapindire mune zvematongerwo enyika, zvinotarisawo nyaya dzekodzero dzevanhu. Kataura inindi kati panyeze kodzero. Panyeze kukura uji nyeze mbiripe kwa takapura. Kwa kazi risikwe. Sakei urumete hamna kwa gai bato iso ozo. Kukurumeza. Asiwe. Pakuma iyo yi. Ma sangano epa siro sene yika zepaso zangeta sana Amerika. Vano pangira kukuru zira. Kwa chishanda pamechete. Nema sangano agata se SADC. Ne African Union. Kuti vasimbise. Waro, wekudzero zakachena, wesaruzi zakachena Zimbabwe, shumosaka nisira kuti. Pazere kwenyeze, kudzero zevanu, shumosaka nisira kuti. Vano, ungorora nyeze saruzi, vapinda ere Zimbabwe, nengu wakawanda, vachiwona uti zakamira sei. Uye zeo, vachitigirao nyeze kuti, mitemo ivanduzwe, pabiske mitemo yakaipa, yakaita sena posta nila aipa. Tichigadzirira kuenda kusadzo zvakanaka ndokudzikidzana kwakakosha kunofanira kuitwa nepasi rose kutsigira Zimbabwe kuti isvike pakupinda musarudzo zvakanaka.
Handizve kuti makuda kutoenda here kana kuti tongokuti mumbobata kweminiti imwe chete tikozodzoka kwamuri tingotora muteereri umwe chete.
Ndinobata hangu here kana
kuti maita basa. Tina mukoma Ephraim vari kuZimbabwe, makadii mukoma Ephraim? Ndiri mpenyu, pindai mchirumbani ukasika dzimunguva mune mune mvunzo kuna vamavhinga varoda kumhanya. Nare yenyu inenge isiri kunzika zvakanaka, munogona kumbotitseketuke kungofamba dzimunguva inogona kuenda pari nani? Taura itinzwe. Maita basa mukoma Ephraim, maita basa, regai tidzoke kuna vamavhinga nekuti vari kumhanya. Chris ndofungatana na Dr. Frank Guni pachirongwa wachingamidze.
Yes, Dr. Guni, welcome to the show.
Thank you very much.
Okay, thank you. You just stand by. We have Mr. Mavhinga, who's just about to attend another meeting. We'll come back to you. Mr. Mavhinga, what is going on now after that hearing? Are there any engagements that you are involved in that have a similar theme?
Yes, there are a number of advocacy engagements that we have to encourage the international community to support the restoration of the rule of law and human rights respect in Zimbabwe, and to establish and implement a roadmap to democratic elections, and to ensure the political neutrality and non-interference of the security forces in civilian and electoral affairs of the country. This is the key focus to say how can the international community, such as the AU, the US, the UK, China, and others, help to ensure that Zimbabwe returns quickly to a democratic dispensation and civilian authority, and not the current effective or de facto military rule that we have. We need the facilitation to move quickly towards democratic elections in 2018.
Mm-hmm. May we see you revising your stance or your position anytime soon?
What we have here is a key benchmark, that is the 2018 election. So we need strongly to have broad support for democratic, free and fair elections. And my hope is that everyone would come to support this position, that we cannot have the soldiers on the streets, and we cannot have violence, we cannot have an election that is not credible, that is not free or fair, and that we must then work together to deliver this democratic election. It is very key for Zimbabwe to have a fresh start.
Mm. Thank you so much, Mavinga. Kana maakuda kumanya anyo asika na mchiri kuda kunge muripo. Tones kwa kuna Dr. Nkulule Gosibanda. Kana Dr. Gweni pamwane kwa ene mpunzo nemi.
Okay, okay.
Yeah, so Dr. Sibanda or Mr. Dr. Gweni, do you have any questions to ask Mr. Mavinga?
For me, Dr. Yes, this is Dr. Gwynne. The quick question for Mr. Mavinga is, why didn't he and his colleagues try and engage the new government in Zimbabwe before rushing to Western capitals? Because it seems like all the points and issues he's raising are issues that were done by the previous government and not the new government that is in place right now. Why not engage with those in authority and positions of power in Zimbabwe, if they had said no to a request by civic society or other parties in Zimbabwe to sit down and map out a democratic process to free and fair elections in Zimbabwe? Their rushing to capitals would be justified, but I just don't understand it.
Mr. Mavinga, your response?
Thank you, Dr. Gwynne. You are very right. You know, our engagement with the U.S. Congress is on invitation and does not preclude engagement with the government of Zimbabwe. And we have said in our commentary that Mnangagwa's government should be encouraged through public statements to demonstrate commitment to accountability, justice and human rights for human rights abuse. So we are working on several fronts, and we are saying that we must. Even the message to the U.S. Congress is not a message per se to the U.S. Congress as a Western capital, but we are saying what they can do to work with Mnangagwa's government to support human rights and have a democratic dispensation that begins with free and fair elections. So we have said, in engaging with the Mnangagwa's administration, we have said his calls to say let bygones be bygones should not extend to serious human rights violations that have occurred since independence, many of which implicate the military. So we are saying Gukurahundi, Operation Mrambachina, 2008, electoral violence, Marange violence in the diamond fields, those are not issues that can be said, let bygones be bygones. But certainly, we are happy to have ongoing engagements and discussions with the authorities in Zimbabwe, and our message even here in the U.S. is primarily to the authorities in Zimbabwe, because they are the ones who must drive the agenda for democratic, free and fair elections. So I welcome the input from Dr. Gwynne.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr.
Maybe Dr. Sibanda may have a word with Mr. Mavinga before he leaves.
I think that not so much of a word. I've had discussions with Mavinga, with Mr. Mavinga, regularly around these issues, and I think that I pretty much understand the position that he and his organization took around this. It's a position of principle. It's whether or not they are human rights. I don't know that the question even arises. It's whether or not a government respects the rule of law. It's whether or not a government seems to be following the constitution. Whether they've been doing this for 2 days or 3 days, if they're not doing that, they're not doing that. And what has to be done is to call for anybody. Our task, the task of humanity, is to look after each other. We have to look after each other. And if someone is being arrested by soldiers on frivolous charges such as disturbing the peace within the military, as Chipanga was, if Dr. Ignatius Chombo is being arrested for corruption, but being taken away by soldiers for a week without being brought before a court, that is the problem. And I think the delegation at the U.S. Senate yesterday did a good job of highlighting that and showing that those tendencies seem to follow very well on what ZANU-PF has been doing in general. I guess what I would ask Mr. Mavinga to certainly tell us is whether or not he still takes his responsibility to highlight and to expose human rights abuses as more important than what a Twitter feed says, what a Facebook feed says. I think that whether or not he realizes that by taking that stance, he continues to be on the right side of history, and also to be standing with future generations that want a country that we can be proud of.
Mm-hmm. Thank you so much. We go to a listener now. Silo Mlaleli Udesire, who's in South Africa. Siyakwamukela kuhlelo. Desire, siyakwamukela kuhlelo. Looks like we lost him. Yeah, so Dr. Guni, you heard the contribution from both Dewa Mavinga and Nkululeko Sibanda. They said something which earlier on you said the allegations being leveled against the government were for the previous government. But Dr. Sibanda there has come up with fresh allegations, those of the military taking people for 7 days, and also allegations that Chipanga denigrated the soldiers or something to that effect. What's your response?
Well, my response is still the same thing. With all due respect to what he's pointing, yes, it happened, but if we want to be objective and factual, those activities were conducted, yes, by the military under the previous government. President Mnangagwa had not been sworn in. That's a fact. Nobody can deny that. And secondly, those matters are being dealt with our judiciary as we speak. We all know that Professor Maduk is representing both Dr. Chombo and Chipanga and others in the courts of law in Zimbabwe. So it's a non-issue because it's being addressed. Our own courts have already questioned the validity of the arrest of the individuals by the military, and that's being dealt with. I don't know what else do people want.
Maybe we can dismiss Mr. Mavinga. He may be...
Yes, Mr. Mavinga, are you free to continue, or are you running behind time?
Yeah, a few more minutes I can continue, yes. But also to say thank you to Dr. Spanda for also standing strongly on principles. In this moment, there is a euphoria in Zimbabwe that seems to suggest that everything is fine. But we must insist on constitutionalism, a restoration of the rule of law, and on a path towards democratic elections. We cannot move forward on the basis of a military takeover and say that everything is fine, no.
Could I chip in before he jumps off?
Yes, you can. You can go ahead.
I think people like my brother Mavinga there should be honest enough to reflect the truth as it's happening on the ground. We all know for sure that there is, for example, the realignment of the Electoral Act with the Constitution of Zimbabwe that is undergoing in the Parliament of Zimbabwe today. That's the basis of electoral reform that we are talking about. And it's happening. They have to be honest enough to acknowledge that those things are happening as we speak. It's a matter of principle. If you want to give out an objective analysis, then look at the facts and present them as they are. Yes, where the government is doing something wrong, it's inherent upon us as Zimbabweans to point that out and ensure that things that are going array are corrected. But where the government is doing things right, we should acknowledge it, not just to criticize for the sake of criticism.
Mr. Mavinga,
yes, I think Dr. Gwene, we may be on the same page here. What we are saying is that, yes, well and good, if you say it's happening, because, for example, if we say ensure the repeal of repressive legislation like Public Order and Security Act or IPA, we want to see that happen. And what we are simply saying is that the clear benchmark is an assessment of how the 2018 elections are conducted, because this is where we are going. So it becomes the clear benchmark to confirm what you say is happening. We are not saying it's not happening. We are saying it should happen. So if you say reforms are ongoing, that is welcome, Dr. Gwene. But a good measure, the proof of the pudding is in the eating. Let us see at the 2018 elections whether we have delivered a democratic election in which Zimbabweans vote freely, without fear from soldiers, and also the diaspora has a right to vote. That is the true measure of movement forward.
Okay, thank you. So we have another caller, Slo Mpilo Sbanda, also Botswana. So, I'm going to tell you.
Ngiyabonga linjani?
Siyaphila, ungapi kweBotswana?
Ngisekhanya.
Oh, ikhanya. Akusiphe olapho olakho usiphathise kuhle.
Oh ya, ngiyalibingelela lonke. Wothani ngithi ngiyakamavitani ama-sanctions elikhuluma ngawo, they are not from outside Zimbabwe. Into esihluphayo thina it's within Zimbabwe. And ama human rights ayephulwayo ayenzakala lapha eZimbabwe. Amasotsha ahlupha abantu, they are not amasotsha from United Nations, they are the ZNA from Zimbabwe. Into ehluphayo lapha eZimbabwe, abantu bangaqala ngama-sanctions, but that's not the case. The problem we have is the problem that is within, not the problem that is without. So thina siyakhala ukuthi no, into ehluphayo into ephakathi lapha, abantu bangaqali ngama-sanctions. Ama-sanctions esilawo ngama-sanctions esiwathola kuZANU-PF, not from outside. Abantu bayaqambelana amanga. We have got ama-sanctions within Zimbabwe.
Mm-hmm. Hayi, siyakuzwa lapha Mnumzana Sibanda. Sibongile kakhulu.
Yiko baba.
Okay.
Mm. Maybe I can go to Mr. Mavinga. VaMavinga musati matshedza. Tinoona kuti nyaya hombe yaibatwa zvakare ikoko yanga iri yekuti sarudzo dzinge dzichitwa dzakachena. Tinoona kuti ndoimwe yezvinhu zviri kunzi dai zvapimwa nazvo kuti zvirango zvizobviswa kana zvogara here. Sarudzo dziri kuitwa mukati memwedzi inotevera inoita minomwe 7-8 months ndopane pakuitwa sarudzo. Ingava nguva hombe here yekuti vanhu vangakwanisa kunge vachimezha kuti hurumende yava Munangagwa yaita zvinhu zvakati nezvakati chibvisa izvirango?
Chekutanga vakandemiri ndechekuti isu hatisi kutaura hedu nyaya dzezvirango, nekuti hazvisi zvedu kuti titaure izvozvo, ndezvehurumende yeAmerica. Asi chatinotarisa ndechekuti hurumende yava Munangagwa ingaita zvipi kuti pinza musarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga uyezve kupisa mauto mumigwagwa. Ndo zvinokwanisa kuitwa kana vakazvipira vachida havo. Zviri nyore kuti vagadzire hwaro hwesarudzo dzakachena. Hazvitori zvakaona, zvinongotora bedzi kutaura kuti mauto ngaadzokere kumabharaki agare ikoko, chekutanga. Chepiri, munhu achatsiva mai Rita Makarao vaitungamira Zimbabwe Electoral Commission ngave munhu akamira pachokwadi ane simba rekukwanisa kuti ataure kuti handina kwandakarerekera. Zvakarewo mazimbabwenzi vari kunze kwenyika ngavapuwe mukana wekuvhota vari kunzvimbo dzavari zviri pachena. Zvinoikwa nenyika dzakaita sana Botswana, Mozambique, Namibia, South Africa, hazvinetsi vanhu vanongovhota vari kumaembasi avo. Totizve mitemo inombunyikidza vanhu yakaita sana POSA namaIPA ngaibiswe nekukurumidza. Hazvitori kana svondo kuti zviitwe. Saka nguva yemwedzi mishano mipfumbamwe kana chii yakatowandisa kuti vaMunangagwa kana vachida havo nehurumende yavo nemauto avo vagadzire hwaro hwesarudzo dzakachena. Dambudziko nderekuti vanhu varoda kumbambashira kumupendero wenyaya, votaura zvekuti pane nyaya dzezvirango zveupfumi. Kwete, izvo ndezvehurumende yeAmerica nehurumende yeZimbabwe. Isu tikutaura hwaro hwekodzero dzevanhu
kuti musakanganwa kuti pane mhirizhonga yakaitwa nekodzero dzakambonyikidzwa panguva yekukura hundi ngazvigadziriswe panguva yeoperation muramba tsvina ngazvigadziriswe ngatisagai kutsipika nyaya idzi mhosva hairovi ngatisagai kuti hanzi zvakapfuura zvakapfuura ngatitaurai nekuti mutemo ngaushande semutemo uyezve mauto ngaabve mumigwagwa ngavarege kushandisa chisimba mapurisa ngaaite basa ravo sebasa pasina huori zvinhu zviri pachena izvi handioni kuti vanhu vari kupokana papi kana kuti vari kurasika papi muone room
aiwa maita basa vamavhinga kana muchine mukana ramba yanyu muripo timbotora muteereri tina muteereri vanonzi Busumani vari kuZimbabwe makadii
Busumani vanhu vachonga pamatiwo
aiwa ndiri mutano vaBusumani vari papi ava
Busumani vari paribha kumola chaiko karibha kumola unana mora wati
kumola kuri sei kumola
kuno tinotapa hamene ikoko kuAmerica kuri sei
aiwa isusu tisu tinotofara zvikuru kunzwa kuti muri kutibata kumola ikoko muchinzwa zvatiri kukurukura pano tisakupedzerai nguva pindai muchirongwa mutipe pfungwa dzenyu
kutizama mazinga vakashanyira ikoko vachionesa nedzimwenyika dzakaita sana America takakosha ikodzero dzevanhu kodzero dzedu izvi zvinofanira kuremeredza fesi pasati paitwa zvinhu zvinhu zvakawanda muri kuona chima chii chiri kunyaa kuti haisusu nyaya yemauto mauto akapindira varobert mugabe vaendeka vamwe vakupiwawo maposta akaita semaminista wonzi ndiminista nhingi handimaona zvimwe zvinhu zvinokurwadza zvinoti haisusu
Saka imimi zvimwe zvamunoda kuti zvigadziriswe chii?
Aiwa, ndiri kupindira kwemauto ka. Mauto ngabve, ngabve muvanhu, ngatsvokere mumabharaka apo, anogara ikoko. Mabharaka avo ikoko.
Asika baba mauto hangangomirira kuti kuite hondo pa next door kuti vazokwanisa kunge vachinzi kuti nemauto yemunyika. Kana zvinhu zvika zvisina kugadzikana munyika, vanokwanisa kunge vachisenzeswa kuti vanga vachibatsira. Tinoona kana mune dzimwe nyika vanobatsirwa vanobatsira nzira dzakasiyana siyana kuvaka mabridge kuitawo nezvimwe apa vari kubatsirawo kugadziridza kuti munyika munge mune kugadzikana
ati pakurerekera kapa ndimakoti mapokerezezanukefuka mapata akawanda sei saka ndo zvimwe zvinhu zvoratidza kuti vanogona kuzorambira nemasimba futi vaikoko kuzanupefi ikoko nyange vakajiwa paelection iri kuuya iyi
Ya, regai tinzwe kana muine mukana timbobvunza vaguni kuti vaguni zviri kutaurwa na baba Busumani izvo hanzi mauto yewaya anogona kunge achiita mapindiro nzou yekuti ndongotanga ndaisa musimbo ndichete kusvika yapinda mumba
aiwa tiri kunzwa zvavari kutaura asi ndoda kuvakurudzira kuti vatange vanzwisisa nokuzoya nyaya vasati vamhanyira kungonokongurudza kuti saka ndo zviri kuitwa izvi zvakanangana nezvakati zvakuti chekutanga ndechekuda kuti vanhu vezimbabwe vanzwisise kuti mauto hongu ari mumigwagwa chaari mukugwagwa ari kugadzirisa zvinhu zviviri chekutanga kubatsira mapurisa kuti munyika muve nerunyararo nokuchengetedzwa kwemutemo tese tinoziva kuti mapurisa anga atadza basa iri vachi vakuita zvehuori saka zviri kugadzirwa nemauto chechipiri ndechekuti kune mbavha dzanga dziri kuba upfumi hwenyika dzichiri kutsvaga mapurisa anga atadza kusunga vanhu ava saka mapurisa ari kubatsirwa nemauto chechitatu ndechekuti zvese izvi zviri kuitwa pamutemo munyika mezimbabwe nemutemo wemunyika unopa masimba kumukuru wenyika mutungamiriri wehurumende iye zvinezvi vamunangagwa kuti vadeedze mauto enyika azobatsira mapurisa kana mapurisa atadza kuita basa ravo ndo chokwadi chiri pamutemo vamunangagwa kuburikidza nemauto avo vakataura kuti kana basa rakadeedzerwa masoja rapera vanodzokera kumakamba avo vonogara kwavanofanirwa kunge vachigara kwavanosungirwa kuti vagare nyika yadzokera murunyararo handisi kuziva kuti chashata ipapa apa chii masoja haana kumbotaura kuti ari kuda kutora migwagwa haana kumbotaura kuti anoda kutora basa remapurisa ari kuita zvaakatumwa nemutungamiriri wenyika mukuru wavo commander in chief
Regai tingozivisa vateereri pamwe chete navaBusumani kuti vaguni inhengo yebato rezanup f vari muno muamerica mutsigiri webato rezanup f vari bhezi muno muamerica vaBusumani manzwa mhinduro iyo muri kugutsikana here
aiwa mhinduro aiasugutsikanayo nokutsika But for the masocha, one was in the Ministry of Agriculture, the parents in Antimona.
Chris.
Yes, let's get back to Dr. Nkululeko Sibanda. Hello?
Yebo.
Yebo, Mnumzana Sibanda, ungasela wena ngamafitshane ukuthi udaba lona lolu olukhulunywayo ulubona njani ukuthi bona labo ababuyileyo lapha be Alliance laba MDC ukuthi kungani bengaqalanga bakhulumisana lohulumende bengabuyanga ngapha ngoba nxa sekunje sokukhanya ngathi sokulokudonselana la
udibona khona ngalokuthi uhulumende lo uthe uPresident Mnangagwa engakuhulumende wakhe abantu abaningi bebemcela kakhulu ukuthi hayi ngakhe uhulumende ohlanganisa amabandla aphikisayo ohlanganisa labanye abantu abangenza ukuthi uhulumende athembakale kwakhanyakala ukuthi uPresident ucabanga ukuthi yena kungcono asebenzele abantu bebandla lakhe lodwa okutshengisa ukuthi yena bengadingi ukuthi kukhulunyiswe labanye abantu njalo udubo olukhona yilolo lokuthi kathi kusukela nini okwathiwa khona abantu kabasenelisi uvakatshela amanye amazwe bayekhuluma ngendaba zamalungelo abantu bakhuluma ngendaba zokuthi kwenza ukhetho oluhle ngenxa yokuthi ilizwe lilo president omutsha akwaze kwenzakale kwelinye ilizwe lokhu siyaqala ukukuthola kwele Zimbabwe ukuthi kuthiwa ngoba kulo president omutsha abantu ngabasafanelanga bavakatshe baye kwenza kwamanye amazwe bakhulume ngendaba ezithize angazi ukuthi izijeziso zomnotho ezikhulunywa ngazo lapha yiziphi ngoba phela akula zijeziso eziceliweyo ezikhona izijeziso ezazifaka lohulumende wezanu lanamhlanje sikhuluma nje kulo hulumende wezanu akakatshintshi imithetho enjengabo IPA labo POSA eyayiyo imithetho eyayifakelwe lezo zijeziso njalo ukusetshenziswa kwamabutho lokusetshenziswa kwamapholisa endabeni zombusazwe kukhanya lokhu kuyimvama kwinto yansuku zonke ayisonto esingathi isiphelile angazi ukuthi abantu kathi laba abahlaba umkhosi bawuhlaba ngaliphi ngoba nxa singakhangela abalaleli asabengenele kathi esehlelweni bonke nje bazwakala bethi hayi kababoni bona udubo ngokuthi izijeziso lezi zale lokhu zikhona kuze kube lesiqiniseko sokuthi uhulumende lowu akahuquluzi umnotho akadlali ngamalungelo abantu njalo akasebenzisi amasotsha lamapholisa ukuhlukumeza abantu abangabe bengekho kubandla leZANU-PF.
Hayi, kuyezwakala jonga.
Vamavinga hamene kuti muchiripo here takutongo chichiwaridza tichongopedza usiku tiri pamwe chete
ngatipete here ndakutobva iko zvino kana mapanga
ndizvozvo tingangoti mashoko amungasiyira vana veZimbabwe nokuti tiri kuona pamadande mutanda apa nyaya ingoripo ndeyekuti vamavinga sekunge vamavinga ndo vakatongotanga kutaiwa gadzirai zvirango mugoisira zvirango izvi ndofunga makatsanangurawo zvirango izvi zvakauya sei uye zvakatemerwa zvakanangana nani nokuti tinombonguva achinzi matargeted sanctions ane vanhu vaakanangana navo
nyaya yezvirango inyaya yehurumende yeamerica nekudzidzana kwayo nezimbabwe iyoyo isu semusangano akazvimirira hatipindi mairi asi tinoziva hedu kuti zvakanyanyira kunangana nevanhu vanga vari vamugabe nevamwe vavo asi tinoziva kuti panguva iyoyo vamunangagwa vanga vari pedyo navamugabe saka vari muombo zvirango izvozvo zveupfumi chiripo chingatongoitwa nehurumende yavamunangagwa kukurumidza kutaridza kuti vakazvipira kugadzirisa zvindo zvatiri kukumbira kuti vakakurumidza kutaridza kuti vanoremekedza kodzero
uyezi vakazvipira kupinda musarudzo dzakachena uyezi kuti mauto haasi kuzopindira nekuti dambudziko guru ratinofanira kucherechedza babandi rekuti pane mutongo wakapiwa nedarere High Court naJudge George Chiweshe wekuti zvakaitwa nemauto zviri pamutemo zviri pasi pebumbiro remutemo wenyika mutongo iwoyo wakaipa fani unofanira kuti uvhenekwe nedare reconstitutional court yeZimbabwe kuti vaone kuti zvechokwadi here mauto ane kodzero yekupindira musarudzo nekuti isu sevanhu vakazvimirira tinoti mauto haana kodzero iyoyo haafanira kunge achipota achipindira mune zvematongerwo enyika mauto ngaagare kumabharaki vachitungamirwa neanenge ari mutungamiri wenyika akasarudzwa nevanhu pajichetere
Aiwa tinotenda zvikuru vaMavhinga mungachimhanya zvenyu Christopher vaMavhinga vakurova pasi.
Yes, Mr. Mavhinga, thank you so much for having joined us in the show. We hope to hear what else will be happening while you are here in the United States. Oh, okay, I think he's gone. Mm-hmm. All right, thank you so much. Now, Dr. Guni. Dr. Guni, are you there?
Maybe you can...
Dr. Guni?
Maybe you can talk to that.
So, we slum laleli lapa, ose South Africa, u Andrew. So, wamuke la kuhle?
Yebo, baba lami ngiyabonga ukungena kuhlelo yalibilela lonke umsakazi wesizwe sesese.
Hayi, siyabonga kakhulu. Ungasiphathisa kuhlelo lwethu.
Yebo baba mina kahle kahle ebefuna ukuthi ngiqhazulule kahle kahle ngokwamabutho lehulumende kababa uMnangagwa ukuba ubaba uMnangagwa akalamandla ukukhipha amabutho lokuzwene ezitaradeni ngenxa yokuthi yena wabalekela umgqabe waye South Africa so wabizwa sokuthi sokuwriting ngapho wabuya bamfake esihlalweni so still more akalawo amandla okuwakhipha ngaphandle bona amabutho bazicabangele kodwa mina ngibona okuzayenzakala kwana lamabutho bakhona abanye babo abazabahlamukela ngento enaleyo abayenzayo ngoba siyabona ukuthi baprotecta umnotho wabo hayi ukuthi umgqabi was totally wrong nxa umgqabi waye wrong laba bantu kade befanele ukuthi babuyele babharakeni sebeqedile phela umsebenzi wabo bafuna nezitaradeni siyabonga
hayi sibongile kakhulu mnumzana
yebo baba
I mean ukuthi maybe you may just want to say what the caller,
the caller is saying that what is happening, especially the deployment of soldiers, is what he feels shouldn't
be worrying.
He's really worried about the deployment. He says it shows that, you know, there's no freedom.
Nezuro, Chris, just for the benefit of our listeners, I spoke with Harare City Council spokesperson, Mr. Michael Chideme. He was applauding the presence of the military on the streets of Harare, and he said the drive by the council to keep vendors outside the CBD, it has been something that they have been fighting against for a long time, even rendering the assistance of the Zimbabwe Republic of Police. But ever since they started working with the army, things have fallen in order. But some people are saying those same soldiers are abusing people. Mm. The same way that the council is applauding that they are helping them to kick out vendors from the CBD, to some people, that's an abuse.
Mm.
Yes.
That's quite interesting, Jonga. Let's go to Dr. Svanda. Dr. Svanda, are you there?
I am here.
Yes, Dr. Svanda, now, how do you see the way forward if we are looking at the elections coming up in 2018 and there are all these, you know, what's happening with the army on the streets and There has been, of course, some questions as to is the army part of ZANU-PF and how are they going to be free and fair elections? What do you make of that?
I think just a small detail there and respond to this Harare City Council senior person who talks about getting rid of vendors on the street. Now, if the people of Zimbabwe need to worry about sanctions, economic sanctions, sanctioning ordinary Zimbabweans who are trying to make a decent living by selling their wares to other Zimbabweans and kicking them out of their market when the country has an over 95% unemployment rate. Now, that is the real sanctions that the military and the government of President Mnangagwa isn't looking at, and those are the sanctions that really matter, not the sanctions that are targeted at specific individuals and are between government to government and are determined by a relations between those countries. But I think that, yes, you know, we are talking about another important and yet hardly talked about a subject here. One of the reports I got yesterday, and many people got the same reports who are interested in this area, is that, in fact, the government is using, as you can see in different, there are a lot of moving parts here, in different aspects of government. The military is being deployed. You have ministers, military members just retired or members retiring from the military so that they join government in the executive arm. You also have a lot of military people in different national commissions. What people are saying is that this prolonged stay of the military on the street is being used to deploy the military in preparation for the some military members in preparation for the 2008 elections. So for some of us who are worried about democracy and free and fair elections, it is worrying that the military continues being there because soon we'll not know where they have disappeared to, whether they have gone back to the barracks or they are hiding in daylight amongst us. So it is a huge concern that a lot of people will have. And there is a constitutional question there that a lot of people need to begin to grapple with. The question of the difference between ZANU-PF, the issues that happen in ZANU-PF, and what the military does is a wide open question that no one wants to address. It is very clear from the statement made by General Chiwenga that he was intervening in the running of the executive of the country simply because there were problems in ZANU-PF that he proposed, if not addressed, would then become problems of government and problems of the constitution. So there isn't a clear line that the military seems to be making between ZANU-PF as the governing party and the government of Zimbabwe. And that that lack of clarity is very, very dangerous because if it is not cleared now, it will come back to haunt us. Say, for example, you have an MDC government and General Chiwenga simply doesn't like the MDC government and decides that, oh, well, you know, Deputy President Chamisa and President Togozani Kupe are not agreeing. We're going to remove
Dr. Swanda, sorry to cut you short. We have a caller who has been holding for some minutes. So we'll come back to you very soon. Tina Vama Umbe, Vargu Zimbabwe, Magadi. Hello? Magadi?
Magadi?
I was rumping in the Gona, I recognize the Zita.
Ah, Magona, Zumbiko, Vama Umbe.
Vama Umbe. Aiwa tinofara zvikuru kana muchitibatawo muri kupiwa mahumbe. Muri kuchipinge. Aiwa zvinofadza kuzwa kuti kuchipinge muri kuteerera Studio 7, rambai muchititsigira. Tipei pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura.
Mashoko anodo kutsira ndekuti ndokutsigira zvinotaurwa namazinga izvovo. Ndozvinozvira futi ndichiti panyaya yemafunction akatemerwa paZimbabwe asi panyika ane vanhu vakananga ivavo vaakatemerwa vana vayudza nyanzvi muZANU-PF. However, nyaya iri apo ngeyekuti vanhu veZANU-PF vanofanirwa kutanga varemekedza kodzero dzevanhu sei. Sisi tichizira isu kuti vaMnangagwa is not president, but if we look before he was the president, he was part and parcel of the process which was changed the Gupta Hundi. you get me?
Aiwa maita basa zvikuru rambai muchipinda pachirongwa ndechenyu. Ndizvozvo, mucherechedzo wekuti Studio 7 inenge iri kupindwa nevanhu vakawanda muzvirongwa vari kupinda saka makwikwa acho anenge akatiomei vamahombe asi tinoramba tichiedza kuti kugutse imese vateereri veStudio 7.
Inini kuchipinge ndine muteereri mukuru mukuru.
Rambai muchititsigira saka zvirongwa zvedu zvemangwanani chemangwanani nechemasikati muri kunyatsozvibata here?
Ndozvibata chaizvo chaizvo ndiri pangu pano muchirinda muno.
Muchirinda muchinzwa nhauna 6 muchimuka kunobopa hanzi dhongeri.
Kwete.
Muchienda kumunda muchiteerera Studio 7 zvinofadza. Aiwa maita basa morara zvakanaka. Thank you so much, Chris.
Yes, Chonga, we are running out of time. It's almost the end of the show. Mm-hmm. So we'll ask Dr. Sibanda to give us his closing remarks, especially on the issue of the Kukurahundi massacres, because it appears like this is an issue that's coming back with a vengeance. We had yesterday in the hearing, and we've been hearing this time over and over again. What do you think of this? Is this an issue that has to be solved now?
Yes, I think that the appointment by President Mnangagwa of his own appointment as president and his exacerbation of the subject by appointing Perence Shiri, who was known during Kukurahundi as the commander of the 5th Brigade and also colloquially known as the Black Jesus, because he could make the difference between life and death, simply means that the subject is not going away very soon until the president and his party can address their role, especially himself and now Minister of Agriculture, Perence Shiri, have addressed the question, have talked about their role and what they think about going forward. People are rightfully scared of them and what they might do. But also, it's people across the broad section of the Zimbabwean community who are saying, look, it's high time we dealt with the subject of human rights violations en masse, in large scale. It's high time that this is dealt with and that those who are victims begin to understand what happened to their relatives and to themselves. And I think that the president is well advised to quickly address this issue. I'm hearing from people from all walks of life in the country saying if the president wanted to visit the United Kingdom, some people are going to stage a demonstration against him here because of his prominent role and his use of very bad language that incited a lot of violence, such as calling people cockroaches and saying that he would act as God, or he would send in pesticides to everybody. So that language really that the president used then means that he's facing a lot of backlash and people asking questions about his human rights record. His visits to the United Nations are not going to be certainly very easy from what I'm hearing. People are going to be demonstrating against him when he visits the UN General Council. So it's going to be difficult, and I think that he has to address it. It can't be ignored. It's not bygones. The people who are alive who have wounds from that unfortunate war.
Thank you so much, Dr. Sibanda. It was a great pleasure having you on our show. Unfortunately, time has run out. Thank you so much.
Thank you. Thank you for having me.
Veneri, now we are going to nakidza kuramba tichienda.
Yes.
Next time you and ndione ngo referee to tsvaga extra time.
Extra time. Thank you so much to our listeners and our callers, those who came through and those who did not. Please try again. We heard from Frank Guni, Dr. Guni, is an PF supporter based right here in in Washington, D.C. And we also heard from Dewama Vinga, human rights lawyer. And of course, Nkululeko Spanda, Dr. Nkululeko Spanda of the Huddersfield University. This is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni, Jonga Kademiri, Tubata Namushirongwa, Zinotevera, Mara Zakanaka.